Vachitaura apa kupetwa kwa musangano we 4th Botswana Zimbabwe Binational Commission mukutarema umu Botswana nasi, vamunanga kwa vati vana vemuAfrika vakafana kuzvivezera ramangwana pachavo kwete nevamwe vanhu.
We should not allow ourselves to be marked.
Hatingabvumire vanhu vakayambuka makungwa kuti vauye kuzotiudza kuti tigarisane sei kana kuti tizvitonge nemutoo upi.
Vaenderera mberi vachiti udokwa dokwa hwekuunza kubatana pakati penyika dzemuAfrica ndiko kwakaita kuti Botswana neZimbabwe dzitsvage nzira dziri nyore pakupinda nekubuda kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvichishandisa zvitupa. Vachitsigira mashoko ava munangagwa aya, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vatiwo urongwa uhwo pedyo nekupetwa kuti vanhu vakwanise kupinda nekubuda vachishandisa zvitupa. VaMasisi vati urongwa uhwu chabatsira kwazvo mukuderedza uwandu wezvizvarwa zveZimbabwe zvinosungwa ndokudzoserwa kumusha nokuda kwekusava nemagwaro akakwana.
Let me show you that consultations are ongoing to ensure that we utilize this generous offer from Zimbabwe.
Nzira yekuderedza kupinda kwevanhu munyika zvisiri pamutemo kushandisa zvitupa segwaro rekufambisa, nekuti zvinowanikwa nyore kana zvichienzaniswa nepasipoti. Zvinozogozhera veruzhinji kuti vatsanangure kupinda kwavo munyika yeBotswana zvisiri pamutemo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe uyendi mukono weshuro vati urongwa uhu uri kutarisirwa kuparurwa mumwedzi gumi nemiviri iri kutevera sezvo kuchagadziriswa zvitupa zvinoverengwa nemichina yazvino zvino kana kuti machine readable identity cards. Gurukota nona nezvemari vamuturi Ncube vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatopa imwe kambani inonzi Simplex basa rekugadzira zvitupa zvinoverengwa nemichina izvi.
Vanhu vanoziva kuti tatane maepassport izvozvi, passport yechaya nechip ya World Trust. Tichaita kubero nekuma IDs futi zviri kuuya, muchafara mese.
Nokuda kwekunetsa kwamapasipoti munyika, gurukota rezvevanhukadzi nharaunda abudirire zvemabhizinesi madiki nepakati amai Monica Mutsvangwa vati kunyevenutswa kwokufamba kwevanhu pakati peBotswana neZimbabwe kuchabatsira madzimai mazhinji anorarama nekutenga nekutengesa.
Asi toziva kuti mapasipoti anodhura, madzimai edu akawanda havagoni kubhadhara nyaya dzemapasipoti. Saka zviri kuitika ndezvekuti
murwiri wekodzero dzevanhu uye vachisanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai mbofana vanoti.
Tinotenda maruva tadya chakata, nekuti tiri kutoona kuti chibvumirano chichatonetsa muparamende yekuBotswana chakatotanga kunetsa nekare, nekuti vo vari kuBotswana vari kuziva kuti vakaita chibvumirano chakadaro, isu muZimbabwe nenhamo dzatiri kuona muno munyika tinoswera tavamo munyika meBotswana.
Binational Commission iboka riri pamutemo rakavambwa pakati penyika dzeBotswana neZimbabwe kuti rifambise nekusimudzira kubatana nekushandira pamwe pazvinhu zvakasiyana-siyana zvezvido. Hapana zvibvumirano zvasainyuranwa pamusangano uyu sezvo nyika idzi dziri kutarisirwa kusangana zvakare muna chikunguru wegore rino, pedzisa zvasarira pamusangano vanhasi. Ndakamirira Studio 7 muBotswana, ndini Shingirai Madondo.